Tsamba dziri makwe Studio 7 dzinoratidza kuti mapurisa anga ashandisa mutemo Maintenance of Peace Act kana kuti MOPA kurambidza bato reCCC kuita misangano nevatsigiri varo kumarondera mangwana uye nemuvhuro kuBinga North. Asi mutauriri weCCC muzvarefadzai mahere vaudza Studio 7 kuti misangano yavo yave kuzoenderera mberi kumarondera Binga, Bedbridge neCholocho mushure mekuita musangano nemapurisa.
CCC tukuendera mberi ne rally yedu kumarondera mangwana. President vedu, President vevanhu, President Nelson Chamisa vanenge varipo. Zvose zviri kudii zvakakumbirwa nemapurisa takazadzikisa. Zvese zvinodikanwa pamurao pa Maintenance of Peace Act takacomply nazvo. Magwete edu akanyorera mapurisa vachiva pama details ose avanga vakumbira ma details e convener. Saka tukuendera mberi marondera yese ngatisanganai ku Rudaka Stadium mangwana tinenge tiriko.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vashora kumborambidzwa kweCCC kuita misangano yayo panguva iyo bato reZANU PF risiri kurambidzwa kuita misangano yaro.
Mapurisa emuZimbabwe atora mukombe wekutyora kodzero dzevanhu vachiratidza rusarura ruri pachena kuti panguva yavari kurambidza boka reCCC kuti ringe richiita misangano yavo. Vamunangagwa vanove mutungamiriri wenyika vanoita madiro acho jina vachisangana nevanhu pavanodira nguva yavada. Tinochitonzwa kuti havatombobviri vazivisa mapurisa, mapurisa anotozoziziva kuti kune misangano. Kuchikorwa kwemutemo kunotyisa kuri kuitwa munyika yedu kuchiitwa nevanhu vakatora mhiko dzekuti vachange vachichengetedza mutemo.
Vamasaraure vakurudzira komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti imire pakati ichigadzirisa nyaya dzakadai.
Tinoonawo zvakare Zimbabwe Electoral Commission ichiratidza kuti haina zvairi kunyatsoita zvinoratidza kuti ndirefu akagadzirira zvakakwana kuti anga achiona kuti sarudzo dzizvaitwa musi wa26 March dzaitwa zvejekererere. Tinokurudzira hurumende yavamunangagwa yeZANU-PF iyo iri kutungamirwa neZANU-PF kuti imire nekuindafia nebasa remapurisa. Mapurisa acho tichivakurudzirawo kuti ave nezvivindi zvekushanda basa ravo zviri professional vachitevedzera mutemo vasingaite zvido zvepolitical party imwe chete. Tichiti ZEC ibude muhomwe yavamunangagwa yairi kugara iri.
Asi mutauriri weZEC, amai Joyce Letitia Kazembe, vaudza Studio 7 parunhare kuti komisheni yava henako yakarerekera. Vakakurudzira kuti mapato ane zvichemo asvitse zvichemo zvavo komiti yemultiparty liaison committee kuti nyaya idzi dziongororwe. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party vaurayai Zembe vati zviri kuitwa nemapurisa zvekurambidza vachamisa nebato ravo kuita misangano zvinoratidza kuti munyika hamuna utongi hwejekerere.
Kucherechedzo kuti Zimbabwe haisati yasununguka kubva pautongi hwoudzvanyiriri ndochokutanga. Chechipiri zvinotaridza kuti Zimbabwe haisati yava nebumbiro guru ravanhu rinotevedzerwa, saka inoda murayiro mukuru wavanhu unotevedzerwa. Chechitatu zvinoreva kuti Zimbabwe haisati yava neutongi hwejekerere nokuti hapana mapitse angaitiwa kana hurumende ichishandisa mapurisa.
Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Zvichakadai, ZANU-PF yakatarisirwa kuita musangano mikuru miviri nevatsigiri vayo mukupera kwesvondo. Musangano uchaitwa kuKaroi mangwana muGovera uchange uchitungamirirwa nasachigaro webato iri amai Opa Muchinguri Kashiri, kuchitiwa nemusi wesvondo mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU-PF uye vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vachange vaisangana nevatsigiri webato ravo kwaMutare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.